manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokurudzira kuti aidha vanombomira kuita maelections, kana vaona kuti hazviti kuti vamire, ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire, even vanovhota, vasati vapinda polling station vaonekwa vachizvigadzikisa maoko kana kuisa masanitizers.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kavhairasi ikako kana kuti mavhairasi ikotko kunowanzoita kuti vanhu vangorwarirwari zvakada kuita zvezvizviwadziwa zvemaflu-flu zvakangodaro.
Tine hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano nezvenyaya yechirwere checoronavirus ichi.
Isusu sedenamos kumushwira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga kutamba bhora.
Mutambi wenhabvu weDynamos okuwara munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rurikurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika kusvika dambudziko rechirwere checoronavirus icho charura pasi rose ragadziriswa. Izvi zvinotevera kushayikwa kwezvekudzivirirwa kwechirwere ichi pasarudzo dzakaitwa nezuro muchegutu dzikakundwa nebato rinopikisa reMDC. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZesin amai Ellen Dingane Kandororo vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yange iri kuchegutu takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures pama-polling stations osati maviri, panga pasina ma-sanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yamasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi pana pachiitwa sarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose saka chakwanisa kukontainwa. Kana vaona kuti hazviti kuti vamire, ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire, even vanovhota vasati vapinda polling station vaonekwa vachizvigadzikisa maoko kana kuisa masanitizers, even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso tuda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese. Saka ngavanogona kufaridza zvavanoda ivo kuti vaite edha kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yakavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi musarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi nhengo yaimiririra MDC vaRaids Machekera vakawana mavhoti 240, ukuwo nhengo yebato reZANU-PF vaProsper Mutongerwa vakawana mavhoti 174. Vachitaura mushure nekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda vaMachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vabhezese sendima yakasiyiwa nevaimbo vekanzura mushakabvu memory banda avo vakashaya muna zvita gore rapera.
Bvunzo manyukunyuku yekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburukidza nekushanda kukuru kwatakaita netripo C yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational retigiriro akatipa
Sabano chivo sarudzo zaka famba shakanaka. Nyengwe zanu PF, vamu chongerwa, zaka chaza kushika paizi viswa za inge zabuda msarudzo. Asi vaiva mirira msarudzo kana kuti election agent, vakiv moja wangwe, vanu chivo zaka chambira shakabuda msarudzo.
Election, ya famba shakanaka, sina upoto sina mutauro wangu tunatambira mbiti mbizao tuwa ratiza angaja atunga miradi ya wina
patabu ndasati garawe MDC mudunu varahuo magunje kutisei batorawo richiti wakakunda musarudzo wanoto sarudzo zinenge zakachena asi wakakundwa wanoti wanenge wabirwa wama gunje wanoti wakatomira mira kutuwasabirwe vachiti sati garawe zanu PF aida kutaura nemukuru we Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike asi vazviyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakashevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
My PC told me kuti pane mazita akanamirwa pa board but pane ma address 3 ekunoton and I said it can't be. So I went, I was reading. One of the MDC guys comes, he greets me, I greet him, very friendly. And then, solo showed me. Then I said, I know, okay, I see. Can you call our polling agent so that I can find out how things are? Yeah. The polling agent comes, Amir Panda Morris. This guy with MDC, Arambari, but I don't know him, but I'm going to have a demand from the polling agent. I got no excuse me. I need to crisis in a polling agent with.
Kushika pari nasi, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo by-election muparamende nemumakanzuru makumi maviri nemanomwe kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa Vanelson Chamisa vanoti varikurudzira makanzura avo ose kuti asimbise mabasa ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bato reMDC rakaparura svondo rapera chirongwa chinonzi Zimbabwe Lockout Coronavirus kana kuti Zimlock. Vachamisa vaburitsawo video vachikurudzira vanhu kuti vageze maoko nesipo sezvirikurudzirwa nemasangano akaita seWorld Health Organization kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muvideo iyi vachamisa vakurudzirawo mutungamiri wenyika nevamwe vose vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire veruzhinji kuti vaite utsanana zvikuru panyaya dzekugeza maoko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Chokutanga mahospitari kana kuti makliniki munzvimbo dzakasiyana siyana dzemakanzuro ngave akagadzirira uye anomhanya mhanya kuva mupishi rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuitira kuti vanhu vakakwata chirwere tikwanise kuchirapa nekuti takaona kunana China, kunana Italy, kunana Denmark vari kutogomera kunana South Africa asi uchapupu hwezvipatara zvakaisonaka zvine mishonga yechimanje manje nemishina yechimanje manje zvino yedi yakatsonga ine kwasi ine urwere hwakadzama mabhedha imwe haina makumbo umwe zvipatara zvina mawindo saka tachida kuona bezvatinazvo pane chiri kuitwa here kumakanzuro hongu zvingava zvinonetsa kuhurumende uko kumusoro kutendera government asi local government chati ngazvimanyimanyi ndozvataida kuti zvivandudzwe.
Poitwa sei chaizvo?
Saka tatopa mashoko ekuti ngapaiswe mvura yakawanda panzvimbo dzinogara zhinji ngapasa nokuungana kwemapoka akakura ngapavewo nemasanitaiza kana zvinoita zviuraye utachiwana zvichiiswa panzvimbo dzinenge dzine veruzhinji uye vanhu vakawanda. Tataura zvetikati nenyaya yenzvimbo dzinonzi maisolation centers kana nzvimbo dzinoiswa vanenge vascrinwa vakaonekwa kuti vabatwa neutachiwana nechirwere panoda kuti pagadziriswe chimbi chimbi kuti vange vachionekwa kuti vabatsirikana here. Ndo zvimwe zvatatichivandudza nokujekesa ndosaka muchiona patakatarisira ipapa tiri kufara ne kumanyo kwaitwa ne muharare zvindaira kuti blawayo zvine kwasa izvozvo kana mutare pazvipatara kana kuma klinika emakanziro zviri kugadzirwa taizvozvo.
Tanzwawo kuti mapa munyori wenyu anoona nezvenyaya dzeutano basa rekuita vanenge vachiita sei?
Basa ravo guru ndere kuti vakumhanya mhanya vachiona kuti zvinhu zvakamira sei, vachiona kuti tive nekuziva kana kuti kawa kumangarwa kunenge kwaitwa kuti kuno kwaita dambudziko rakadai. Toda kuti kana paridzwa hwamanda chokurumidza kuti tese tite chirikiriki kugadzirisa kudambudziko risatekeshera, nekuti kunofamba semoto kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Saka tiva tikangoona pafungaira chiutsi totodzima moto usati waparadza matanda enyika kana kuparadza upenyu hwenyika.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa bari parunare muharare. Kutanga nasi Studio 7 ichange ichikupa idzidziso yechirwere chapararira pasi rose checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatangira kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitomborambidza vanhu kana kubuda panze chaiko. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti vanhu zviuru mazana matatu vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana vafa nekuda kwechirwere ichi. Mabhizimisi akawanda ari kumanikidzwa kuvhara kuti chirwere ichi chisapararire. Chipatara cheJohns Hopkins University chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi. Muhurukuro yedu yesvondo rino tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva. Nasi tatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikanwa kuti yakakita kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Kavirus ikako kana kuti mavirus itwotwo kunowanzoita kuti vanhu vangorware rware zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro. Mavirus iwo etingati emhuri iyo yemavirus akati wandei, asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazipa wamatsva. Ndo pakabva kubuda ino COVID-19 inew virus itsva pafamily yemavhairus kana kuti mhuri yemavhairus iwawo. Saka yabuda kudaro vhairus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavhairus katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pavakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo vakabva vati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairus katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva esaya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda wanda mavhairus acho, mhuri yemavhairus aya. Asi aka wachingo mavhairus acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi, nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kusakatanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa kama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflufu twetinosiika ti hatiwanzokudaro toka kuchisiyanei kacho. Asi maira nekuti munenge uchinzwe chii zvakada kuti fananei, unonzwa munhu ari kukotsora kotsora, ari kuhosira hosira, uya akunzwa kunga kutadza kunga kufema zvakanakanaka nekuti munhu ndakavharavhara, zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai, mwere Zimbabwe. Ndino mkamishirai mchirungwa chedu cheve chidiki. Chandino pakurai, shondo rega rega. Ini ndini maikuwe. Nati mchirungwa, tine hurukuru na vasame uwadzai. Vesanga nore Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Tichikurukura pamusoro pezvo chirwere chekoronavirus. Viki rapfuura takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti pari zvino hazvisi pamutemo kuti vanhu vanodarika zana kana kuti 100 vasangane panguva imwe chete. Saka tabata vawadzai kuti vatudzewo maondora avo kuti danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vari kuruonawo sei.
Wazai ndino mgamchira mchongwa chedu magadi yenye mkoma.
Dakafara mkoma magadi yu.
Ae wa tiruwa penyu. Wazai takauna mchungamiru wenyika wachitora dano rekuti apata bumzwa magatherings evanu wanodarika zana panguwa imwe chete. Makari tambira sei danwe.
Ae wa dano hiri tunori tambira wano wanotengesa mumigwagwa. Atipo kukonzeresa kuparara kwezvirwere. Chirwere chinofunga vanhu vese vanodzoka kuchaparara nyika yese ende chakonzeresa kufa kwevanhu vakawanda pasirese. Saka isusu semavenda ibasawo redu rokumeka shuwa kuti tinobatsira patinokwanisa kubatsira. But tinotarisirawo kuti tinge tichiwana information yakazara kuhurumende nemakanzuro. Zvinenge zvichirevei paushando hwedu, zvinenge zvichirevei patinoshandira, tichabatsirwa sei nehurumende kuti pange pane utsanana.
Mungati danho iri rakatorwa nehurumende richakanganisa nzira yamunoita business renyu.
Obviously zvichaaffecta maprofit, zvichaaffecta mabusiness edu semavenda. But tichitarisa kuudhamu hwedambudziko ratinaro, ndinofunga zvinhu zvatinogona kutora kuitira kuti tigadzirise dambudziko ratakasangana naro senyika. Zvisingarevi kuti isu hatichi kuda kurarama. Hurumende painenge ichipa mamedhas akaita sewaya inge ichibudisawo pachena kuti isusu semainformal traders tinokwanisa here kuti tinge tichiramba tichitengesa even kuri kuti manumbers odzitswa. But ndezvi toda kuziva kuti hurumende iri kuzviita sei kuti tikwanise kuramba tichirarama.
Takaona kambani yeEconet vachiisa mabasin ekugeza maoko. Chinangwa chiri chekukurudzira kuti vanhu vageze maoko avo. Nemaondero enyu danho iri riri kubatsira here vanhu vari pasi pesangano renyu sezvo vazhinji vachishandira madhorobha?
Idanho rinobatsira ende toda kutotorawo mukana uno dinotenda nemukana wematokisa emini kuti titende vanhu veEconet nechirongwa chavakaunza ichocho. Isusu seboka revset tine urongwawo hwatiri kulonja mazuva maviri matatu ari kuteera yatiri kuti isusu comprehensive informal sector COVID response plan and digital. Chinangwa chedu ndechekuzivisa mamembers edu kuti totobatsirana sei nemaauthority, tobatsirana sei kuti tigadzise dambudziko ratinaro tesei.
Aiwa takunzwai vawadzai, sezvo nguva yadyanana ndachikumbira kuti mubva mangoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti imi munobatsika sei sezvo mambonyatsotsanangura mukati sesangano makatarisira kutanga chirongwa chichange chichidzidzisa vanhu kuti vanofanira kuita sei kuitira kuti nyaya yecoronavirus idzivirire.
Mahofisi edu ari panumber 5 Wembley Crescent kuEastleigh. Tine vamiriri vedu vanowanikwa munzvimbo dzose, matauni ese, Harare, Bulawayo, Gweru, Mafinga. Vatinokwanisa kuti tilinge navo kana vanhu vakauya pamaofisi edu ipapo. Tichange futi tichifamba nharaunda mumataundi muri kushandira mavenda tichipa information iyoyo kuti munobatani kana masangana nedambudziko panguva yamunenge muri muchishanda.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Samuel, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Hatoti ndaone mukana wamatipa kuti titaure nemhuri yeZimbabwe.
Muri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nhasi muchirongwa tanga tina vasame wadzai vesangano revset tichibata nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tichange tichiendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, icho chinotanga na 8 chichipera na 9 pm. Tine urombo muri yeZimbabwe kuti hatichikwanisa kukupai chirongwa ichi semazuva ose, saka mukana wekutifonera kuti mupinde muchirongwa hapana. Asi kana muchikutipawo maonero enyu, titumirei mavoice notes for WhatsApp pa number zinoti +1 202 465 0318. Tichamashandisa pachirongwa The Connection. Munokwanisa kundibata pa Twitter nepa Instagram. Instagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Muri ya Zimbabwe nguwa ndiyo ya jiganana. Katisangane ine mse chipiri pachirongwa The Connection. Anokoneka ine mfaro, jini Mike. Muri ya Zimbabwe, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo kwapera vhiki rimwe chete chikwata cheTaliban muAfghanistan chati chakunda chikwata cheIslamic State mudunhu rekuna. America inoti haina chivimbo chekuti chikwata ichi chakundwa zvachose, ichiti chokwadi ndechekuti hachisina simba rakawanda mudunhu iri asi chichirimo munzvimbo dzekumaruwa kunyanya. Chikwata cheTaliban chinoti hachisi kuda varwi veISIS munyika iyi. Nyika dzakawanda muAfrica dzawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus. Asi Rwanda ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuudza vanhu vayo kuti vagare mudzimba vasingaende kumabasa kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanosvika churu chimwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba. Yesu simba rangu simba rangu.
Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Sesho ndorapera, nhasi tiri kutarisa chitendero cheIslam tichipedzisa hurukuro yedu na Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pemitemo yechitendero cheIslam yesharia, uye kana vanhu muZimbabwe vachitambira mitemo iyi sezvavanoita kune zvimwe zvitendero.
Kana tichiti sharia tingoreva gwara rekufamba pariri rinenge rakabva kuna Mwari. Gwara rakabva kuna Mwari iri harina kubvira rakachinja. Kana tichitora kubva kumaprofita vakatanga kuuya kubva kunguva dzaana Noa, ana Abrahamu, vana Mozisi, vese mitemo yavaingodzidzisa iyoyo ndiyo inonzi sharia. Dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanosiya zvavanzi naMwari choraiti zvifambai nenzira iyi, voda kuteedzera zvavo zvemuhana dzavo, voda kufamba nezvavanoda ivo kwete zvinoda Mwari. Chinonzi kutenda kuita kuda kwaMwari. Kana munhu uri pakuzvipira nekuzvidukupisa pana Mwari, hapana chinofanira kukuomera pakutora mutemo waMwari kuuyisa mukurarama kwako. Semuenzaniso pamutemo waMwari panotaurwa kuti anenge aba akabatwa imburairo woko. Mitemo yakapiwa naMwari yekuti zvikaitika kaviri katatu izvozvo vanhu vakaziva kuti izvi zvindinosara ndisisina ruoko. Kana kuka kunopera izvozvi tiri kutambura pano panyika, kana muno munyika yeZimbabwe tiri kutambura umbavha hwakawandisa, uye vanhu vari kuchema nenyaya yehuori umbavha hwese ihwohwo. Mutemo waMwari ukanzi ngaushande, umbavha hunopera. Saka mutemo waMwari hapana paunoshatira vanhu, asi isusu tisu tinoda kusarudza zvedu isusu zvisiri zvaMwari zvinobva zvatishatira upenyu hwedu horamba kufamba sezvatiri kuona imo munyika medu muZimbabwe imomo, kuti zvino hazvisi kufamba nekuti takabva pagwara ratakapiwa naMwari kuti tinge tichirarama pariri.
Mungade kuti chii kuvanhu veZimbabwe vakaterera chirongwa chino?
Chandinongoda kutaura inini kuvanhu veZimbabwe ndezvekuti zvese zvinenge zvichitinetsa minduro iri pakuti ngatidzokei pakurarama pagwara raMwari. Uye isusu tikatarisa kunze uku munoona vanhu vachizvisana. Isusu ngatisatore kurwisana kuri kuitika kunze uku, tokuunza muno, toenderera mberi nehondo dzisiri dzedu, tozvitorera ipapo totanga kurovana tichitemana. Hazvina zvazvinotipa pundudzo izvozvo izvi. Chatinongoda ndechekuti mukurarama kwedu ngatiraramei murunyararo, ngatiparidzei nhaurwa yerunyararo, uye pakuita kwatinoita ngatizivei Mwari techema kuna iye Mwari izvi zvinoita kuti isusu muhana dzedu tinge tiine runyararo rwakazara nekuti zvese zviri kutinetsa izvizvi inyaya yekuti kugadzirisika kwazvo ngatingodzokei panzira yaMwari uyewo chimwe chandinoda kutaura ndechekuti mukaona mungave mumasocial media vanhu vari kuruvengo ruri kuwandisa even munyaya dzezvitendero kunzi makristu mamuzilemu nevamwewo zvakasiyana siyana vanongovenganirana nyaya yekuti uyo akunamata chitendero chake uyo akunamata chitendero chake vanhu vachingokakavadzana saka ruvengo irworwo ndorwatinenge tichiti aiwa ngatidzidzanei inini ndiri muslim ndodzidza zvechikristu kana zvechihindu kana zvechijudha neivavo vezvitendero izvo ngavadziwe nezveislamu kuti tirwisisane tigone kugashirana zvakanaka mukurarama mwari vanotitaurira muchapter number 16 vhesi ya125 yemukurani kuti kana muchiteedzera kunzira yamwari ude ila sabili rabbika bilhikma deedzai zvine ungwaru kunzira yamwari kana paine zvamunoda kutaura nevanhu moita walmauibatila hasana nemharidzo yakanaka nemashoko akanaka mashoko ekuvata naivavo mashoko ndinoda kuti ndikumbire kuna mwari musiki kuti vave vanotipawo simba nemhudziye rudo vadyare muhana dzedu tese senyika tidanane uye tirarame murunyararo amen
nedzidzo yakapiwa naShik Henry Balakazi mukuru weZimbabwe National Zakat Fund ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka uye muite zvamunoudzwa nevezveutano mazuva ano takatarisana nechirwere checovid-19 Ishe ave nemi
tinotenda zvikuru Tanono Kawande tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo mutambi wechikwata chedynamos Patson Jaure aita njodzi yemumugwagwa nhasi mangwanani uye abva aendeswa kuchipatara kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri wechikwata chedynamos Vatinashe Farao
tiri kurwadziwa nezvaitika zvekuti anotambira chikwata chedu akuwara mushure mekunge motikari yanga ari kufamba naye aita tsaona mapurisa ari mubishi rekutsvagurudza kuona kuti chichaitika kuti chingave chakonzeresa dambudziko rakadai isusu seDynamos tinomushuvira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga akutamba bhora aite zvaanoziya zvekutamba bhora zvoita kuti vatsikiri vedu vaone mufaro
njodzi yaitikira kupi uye nguvai
tise mukati metsvagurudza kuti tione kuti tikwanise kubudisa information yakanyatsokwana asi tinonase kuti haasi hatepa njodzi yakakura sereke
mungazi kuti ari kuchipatara chipi pari zvino
ari pachipatara chepari renyati
mutauriri wechikwata chedynamos Vatinashe Farao vari parunare muHarare yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sangano rinoona nezvesarudzo munyika rezesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe mutambi wenhabvu weDynamos Patson Jaure okuvara munjodzi yemumugwagwa nhasi mangwanani tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu mangwana mangwanani Nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Kwa hizika, disenda baku VOA Ndebele.